chatinoona chatinokwanisa kutanga kuwana paconvention yemadhemokrati chidzidzo chekutanga chandinoona inyaya yepolitical maturity. I think tiri kukwanisa kuona kuti the way convention yemadhemokrati maconductile avari kuita convention yavo inoratidza kuti vanhu vane political maturity, even though vari kuita put forward maprograms avo nemaagendas avo, hapana maattacks aungaone anoratidza kuva so personal and so threatening to certain individuals. Zvinhu zvaunoona kuti zvinoratidza kuti politics dzavo dzakasvika pane certain level of acceptance and tolerance.
Vakanyongopinda itinzwa
ndichianzwa ipapo American politics chatingadzidze kubva kwairi ndiyekuti zvataurwa nevataurawo kuti maturity and they fight for one common goal. Unlike politics dzedu dzekuZimbabwe, we serve adroit my personal interests. There's no common goal for national interest. Bakada kwa ma Democrats zenge pichi ya my Obama. She studied my major issues and affect the ordinary American people. There were no personal attacks, or even the Clinton speech last night. There were no personal attacks, but they were mentioning the plan na President Obama. But in Zimbabwe, we attack opposition and we take opposition as an enemy. We don't take an opposition. So then we use that as an advantage to formulate my national policies, but we take opposition as an enemy. Like education, for example, education. Making education policy, you know, touch every American. But in Zimbabwe, the problem in education, they go to ZANU-PF, and Barry. MDC, Yaguto, wasi wanu, wasina my personal interest, and we label them Sema Puppet and Yega. Saka, chatinokwanisa kudzidza semazimbabweans chekuti when it comes to national interest we should put our difference aside and then work for the country sezviri kuitwa nemaamericans.
Touya kwamuri vasandi, tichitarisawo nyaya yekutorwa kuri kuitwa nhau, muri kufara nayewo here? Tichitarisawo zvinoitwa kumusha uko.
Kutorwa kuitwa nhau kunofadza pakudaiwo. Pane vanenge vakagara vari maanalysts vanenge vari kuwira vachiita dissect each and every piece of information iri kuunzwa. Pakataurwa manumbers, majournalists, they are ready to dissect my numbers and they are ready to point out kuti manumbers ari kutaurwa aya, are they correct, are they not correct. Saka you find kuti ndiri kuona kuti pane journalism iri mature and iri very free to point out kuti aiwa vaClinton vataura zvavo manumbers ayakaya, asi let's keep a very very fresh perspective. Manumbers aya akamira akadai akadai akadai. Saka you find kuti I can see kuti nhau dziri kubudiswa asi dziri kuitwa back up ne very very free media. Iri very free to analyze zvataurwa, whether the first lady vataura, whether the former president vataura vaClinton, asi the media is very very free to dissect every little piece of that information. You should be very sure very soon you tina soona zvinhu in a very very good perspective. Ipapo I can tell you kuti I'm very very pleased with the way the media coverage is going. I think they have been given a very free outlet to be able to contribute and to be able to pinpoint any forms of misinformation, because my politicians ka 2000 vanotora ma numbers aya spin aita jago around to suit their message of the day.
Touya kwamuri vakanyongo, zvakakoshawo sei kuti mutungamiri wehurumende vatsvangirai vakakokwawo nemadhemokrats kumusangano?
Zvinoratidza kuti madhemokrats vari kukokawo mamwe dzimwe nyika dzine vatungamiri vari kufighta for democracy. And zvichiratidzawo kuti kumusha president Tsvangirai wakadzoka kumusha vanenge vakutaurawo nezvavanenge vadzidza paiyo convention yaitwa iyoyi. And zvichiratidza kuti madhemokrats ibato rinoita kuti vanhu vese vari on the ground vauye pamwe chete.
Vasande, zvakakosha sei kuti Zimbabwe ivowo nevanhu varipo ipapa?
Ndinozviona zvakakosha zvikuru, nekuti tiri kudzidza demokrasi kuZimbabwe uku, uyezve tiri kudzidzawo kuti mapolitical systems aya anokwanisa kushanda sei kuti nyika iwanikwe ichifambira mberi. Saka kukokwa kwemazimbabwenzia tinoona kuti kunoratidza kuti mademokrati vari kuedza kutibatsirawo kuti tidzidze kuti demokrasi ikai is an institution chitori chiumbwa chekuti senyika tinofanira kunge tine One, nzira yatinotaura nayo maprograms edu. Two, tinofanira kuratidza kuti kana tichinge tichitaura neveruzhinji ngativaratidzei zvatinokwanisa kuvaitira, kwete zvatinongokwanisa kuti mapersonal attacks atinokwanisa kuita.